zvinoshamisa nemushungurudza pamwe chete nekuti uri kuona kuti vana havana hanzi vanga vari kuelementary school saka vana vadiki vanenge vari between grade 1 up to I think up to 6 but ukaona zviri kuitika pamusaka pekuti vakupfurwa vachiurayiwa hazvizi hazvo zvekutanga zvichiitika munzvimbo ino yeTexas but unotoona kuti zvikuramba zvichiwedzera and you tend to wonder kuti une vana uchakudza vana sei munzvimbo yakadaro yekuti unongomhanya achitora futi nekuparadza upenyu hwevanhu.
Chii chamunofunga kuti chingadai chiri kuita kuti zvinhu zvirambe zvichiitika mudunhu menyu?
Mukatondera kuti inenge gore rapfuura kana makore maviri apfuura gavhena kunoko Greg Abbott akabunza mutero wekuti munhu anogona kufamba neputi asina kana license. Saka mukaona situation yadaro kuti munhu anogona kungofamba neputi easily access zvinongopromota zvinhu zvakadai zviitike nekuti chero munhu ane pfungwa dzisati dzanyatsobatana kana kuti ane pfungwa zviri kunetsekana nemamental issues akakwanisa kuona futi hapana zvaunogona kuita. Akapinda muzvikoro, akapinda mashopu, akapinda kuchechi nekuti anenge ari munhu akakanganisa kudhara. The next thing zvichangoitika kuita upenyu hunenge hwakuparadzwa kudaro. Saka chandinonyanyoona hangu ndechekuti imo mudunhu munome Texas vakanyanyoregerera kuti mitemo yepfuti isambove yakasungisisa. Vanhu vanongotora pfuti chiri pavaiwana pasina kunyanya kubvunzwa zvakawanda.
Tinoona kuti mukomana apfuura vana uyu munhu ane makore 10 and 7 18 ekuberekwa.
Ndozvandasimbotaura zviya kuti pakaiswa mutemo kakuti chero munhu anokwanisa kuwana pfuti ende kazhinji kuno mwana ane makore iwawo 18 anotoonekwa semunhu akura even achiri kuchikoro anenge akutoonekwa semurume mukuru. But chinonetsa manje ndechekuti kazhinji kacho ukatarisa vanhu ivavo vanenge vaine zviri kuvanetsa wedha mupfungwa o mumhuri o mune vanhu vanovakidzana navo vanodzidza navo. Saka pavanenge vazotsamwa nekuti vanenge vane iyo mamental health issues hapana chinovamisa nekuti pfuti dzinokwanisa kuwanika easily. Saka anobva angoita sei? Unongoita zvemupengo ouraya vanhu. Saka I think nyaya yemutemo inofanira kumbotariswa zvekare kuti at least tisapinde mumatambudziko akadai.
Tinoona kuti mutungamiri weAmerica vaJoe Biden ndemumwe wevanhu vari kutidai mitemo yaomeswa yekuwanikwa kwepfuti. Munoti iwo nedanho ravo iroro?
Zvinhu zvinokurudzirwa chaizvo sekutaura wanga ndichita kuti ukaona kuti munhu anokwanisa kuona futi zvinyore nyore izvo ndo zvinotokurudzira kuti anything can happen nekuti hapana ka mitemo inosungirira munhu kuti aiwa iwo kana une zera rakati kana kuti kana une rekodhi yakadai haukwanisi kupiwa futi. So I think zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden vari kufamba negwara rakanaka kuti at least vachitanga kuisa mitemo inokwanisa kumboti tidzore access yevanhu vari kuita futi. I think he is step in the right direction.